Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 21 zvitsa 2023. Makaterera kustudio 7 nevhenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kolera munongedzo vatingati pachirungu indicator yetsvina iri musociety medu nekusarongeka kuhurumende.
Uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere chekorera horamba huchikwira.
Kumabhodha tinoona kuti uwandu hwevanhu vari kuyambuka mumabhodha vachipinda munyika yeZimbabwe hunenge hwakati dzikirei.
Vakawanda votyira kutambira kisimisi pabhodha reBite Bridge. Nhengo dzeparamende dzoshorwa nekuda kuguta dzega veruzhinji vachinhonga svosve nomuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere chekorera huri kuramba huchiwedzera. Vanhu vanodarika mazana maviri vanonzi vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira kuchegutu muna kubvumbi gore rapera. Uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vabatwa nechirwere ichi hunonzi hwadarika zviuru gumi nezviviri munyika yose. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu nemazana mana vari vemuHarare chete. Gurukota rezveutano Douglas Mombeshora vari kutendawo kuti chirwere ichi chiri kunetsa kupedza mukuziya nyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera.
Kolera munongedzo vatingati pachirungu indicator yetsvina iri musociety medu nekusarongeka kuhurumende. Kolera munongedzo zvakare hweurombo huri munyika. Nyika kana isingakwanisi kupa mvura yakachena kuvagari vayo vanobhadhara mutero idambudziko. Kolera inongoramba ichiwedzereka. Kolera icharamba ichiwedzereka nokuti urombo huri kuwedzera muvanhu vedu, uyezve maguta edu haasi kukwanisa kupa mvura yakachena kuvagari. Zvese izvi zvimunongedzo hwekusarongeka kwedu.
Sei muri kudaro Dr. Madzorera?
Tinoisa mari pazvinhu zvisina kukosha tichisiya kuisa mari pazvinhu zvinopa utano kuvanhu, yatingati preventive health.
Saka zvinogadziriswa sei izvi Dr. Madzorera?
Chinhu chinongobatsira chete ndechekuti izvo hurumende yemekeshwa kuti mvura yakachena yakupiwa kuvagari. Tsvina dzinobviswa mataundi. Sewage ngaifambe zvakanaka. Ndo iri kukontaminata matsime edu ese mumadhorobha especially muHarare. Iyezve iri kukontaminata mapipes edu, magalvanized pipes atsemuka-tsemuka ari kufambisa mvura yemuHarare. Zvinhu izvozvo kana zvisina kugadzirwa, kolera inongoramba ichingowedzera.
Tiri kunzwawo vamwe vari kukurudzira kuti dai paitwa urongwa hwekubayiwa kwenhomba kana vaccination zvaikwanisa kumisa kana kudzikisa kupararira kwekorera. Munoti
nyaya dzenhomba, nhomba inobetsera, asi ndiri kuona kuti nhomba dziripo idzi pari zvino inogona kubetsera kwe 3 to 6 months yatoexpire munhu avoda kubayiwa futi. Ndiri kuona dzimwe dzinosvika kuma 3 years. Saka nhomba ishort term measure, haisi mezha yekuti tingatembe nayo. Yakanakira vanhu vanobva kunze anoti ndiri kubvakacha kuZimbabwe kwe 1 month wobayiwa nhomba oprotectiwa. Zvino kana uri womugari womuHarare unogaramo year in year out, unoda kubayiwa nhomba ngani kuti ugare uri protected? Tinayo here mari yacho iyoyo yokuti nhomba dziwanike? Nokuti pari zvino hadzisi kuwanika. Tinayo here nhomba yekubaya vanhu 3 million muHarare and so forth? Saka yes, mamejazi anokwanisa kushanda chete ndiye kuona kuti tabvisa utsvina muHarare nematunhu edu ese uyezve tapa vanhu mvura yakachena yakanasa kuuchikwa isina utachiona tinobudirira panyaya yekukurira korera
nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambi vegurukota reutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera vange vari parunhare kukwekwe naJonga Kandemiri westudio 7. Pamuganhu weBidebridge panonzi pakazara magonyeti nevanhu apo vakawanda vari kugadzirira zororo rekisimisi negoredzva. Vakawanda vemagonyeti vataura neStudio 7 vari kutyira kuti vanogona kuguma vatambira kisimisi paboda. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Evans Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Kumaboda tunaona kuti wandu wevanhu vari kuyambuka mumaboda vachipinda munyika yeZimbabwe unenge wakati dzikirei tichienzanisa nemwaka wapfuura uye nemimwe mwaka yatinosoona. Tinoona kuti rwendo rwuno kuri kuita sekunge vanhu vari kubva kuZimbabwe vachitoenda kunyika dzakavakidzana kuzororo. Sekuti tinoona kuti semuenzaniso vana vakabatwa zvinoratidza izvo kuti kana vana vachinge vachivabereki vachiunza vana vavo kunyika dzakaita seSouth Africa panguva yezororo zvinoreva kuti izvo ivo havasisiri kuenda ikoko. Saka vanenge vava kutambira vana vavo votamba zororo rekisimusi negoredzva vari pamwe chete nevana.
Saka mitsara yevanhu vari kuungana pamiganhu apo yakamira sei pari zvino?
Hakuna mitsara iriko zvinoizvi. Totasa kuti makore ese ungadai kuwane mitsara semuenzaniso pamiganhu yakaita seBidebridge. Tinoona kuti mitsara inoguma ichisvika kudhorobha remusina rinove riri Chinhambwe makiromita 10 nerimwe nemairi kubva pamuganhu weBidebridge. Asi rwendo runo tiri kuona kuti hapana mutsara uripo zvinoizvi, kungosvika motokari dzichinanga tisingazive kuti kubvira panotangira kupera kwesvondo zvinenge zvakamira sei. Tiri kufungidzira kuti pamwe kutanga kupera kwesvondo ndo pachange vanhu vatakaita mitsara.
Tonzwa kuti mota dzinotakura zvinhu dzemagonyeti dziya dziri kutora nguva yakareba kuti dzigone kuzoyambuka, pakamira sei?
Motokari dzinotakura zvinhu, motokari hombe idzo dzinozivikanwa nekunzi magonyeti dzaane mitsara takatarisa panzvimboda rinove rinonyanya kufambwa rezvikurusa reBidebridge Border Post. Tinoona kuti pamuganhu iwoyu magonyeti ezvino ari kusvika patruck stop inonzi iyo yeGateway panove pedyo nepane panoyererwa mota huru panonzi paWebridge muchirungu. Saka mutsara iwoyo hausi mutsara watinosiziva makore nemakore panguva ino iyi.
Ngatitarisewo nyaya yetsaona mumigwagwa tichitarisawo makore ari kumashure.
Tsaona dzakati dzikirei sekuti kusvika pane nguva yatiri ino iyi tinosinge taona tsaona dzakawanda zvikurusa dziriko asi shoma tichienzanisa nemamwe makore ese atinosiona. Izvi zvinogona kunge zviri kukonzerwa neushoma hwekufamba kuri kuita vanhu. Asi chatinoona chiri kunyanya kuwanika zvinhu zviri kutumidzirwa kungave kumabhazi makuru kana kune vaya vanonzi vanamalaicha vanofamba nemakombi. So ndo mamirira zvakaita.
Vamwe vanoti kune huori neumbavha neukoronyera hunoitika pamiganhu apa, veruzhinji vari kupona sei munyaya idzodzi?
Nyaya yehurukuti, nyaya yendimbindoga dzinoda kudya chavasina kushandira, vanove vanoda kupinza ruoko muhomwe dzevamwe pavanenge vakatarisa rutivi ndo dambudziko ratingave tichisangana naro. Tinokurudzira kuti vanhu vange vakangwarira kana muchinge muchifamba ingave nemabhazi, ingave makombi, kana muine matambudziko taurai nevanhu vamuri kufamba navo kana ari mabhazi taurai nemaconductors ndo kurudzira tinganyoita kune vari kufamba nekuti tinopesa taona kuti munhu ari mubhazi asvika pa border paya paya ndo panotanga kunzi nemaguma guma kuti kubatsire waka oversteer here kana kuti bvunzai vemabhazi kuti toita sei vamauya navo vamanamata navo mubhazi imomo kwete kuti musikosvika maaku maakutorerwa zvinhu zvamakashandira nesimba renyu rese.
Avo vange vari mukuru wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi iri kushora nhengo dzeparamende ichiti hadzifaniri kumanikidza hurumende kuti idzipe mari dzekugara mumahotera nemhuri dzavo pamwe nekutenga motikari itsva asi kuzvipira asi muzvipatara musina mishonga. Nyanzvi yezveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro vebhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain muzvare Chennai Mutambasere vati mutungamiri vanofanira kushanda kusimudzira vanhu vose kwete ivo nemhuri dzavo chete.
Urongwa hwekuti mamembers of parliament vanenge ivo vachikumbira kuwedzerwa mari panguva inoi ndinoona sekuti varasika bhikozi nyika pari zvino nyika yedu mari dzavari kupiwa idzodzo dziri kuratidzira situation iri munyika. Munyika medu hamuna production yakaenderera, chero chibage chaicho hatina chakakwana. Kana tichishaiwa chibage, iwe unogoda kufamba nemotikari yakanaka sei? Tinofanira kugadzirisa the basics. We must get the basics right.
Totangira papi mukugadzirisa zvinhu zvose izvi amai Mutambasere?
Chekutanga ngatitarisei kuti kushandisa mari kunoita hurumende ngakudzikire, nokuti ndidzo dzimwe nzira dzatinogona kuita sei kuti tiseve mari senyika. Kana tichinge tava pari nani, ndopatinozotanga kutarisa kuti oh, ko tingaenzanisa sei masalari, tingaenzanisa sei chakadai nechakadai.
Asika amai Mutambasere, vari kuchema chemavo sevashandi vose vose vanoti mihoro yavo haikwani.
Kana zvichivadhurira kuti vafambe vauye kuparamendi, ko vadii kuenda pazoom? Vadii tadii kuti mameeting amboitirwa pazoom? Nekuti isu sehurumende haina mari yekubhadharira maparlamentarians accommodation. Hurumende haina mari yekuvatengera mota. So tinenge tichoti ngavaite mameeting avo pazoom pane kuti vafambe, nekuti nyika pari zvino hatingatauri zvemotikari dzakanaka. Muzvipatara musina mishonga, muzvipatara musina iko zvino vanhu vari kufa nekorera. So tinenge tichitarisirawo kuti ivo sevatungamiriri venyika vachapotawo vachiti aiwa, isusuwo ndo zvatasacrifisa izvi kuti nyika ibatsirikane.
Nyanzvi mune zveupfumi vari mutevedzeri wasachigaro vebhodhi resangano reGovernors for UTC kuSalford kuBritain muzvare Chennai Mutambasere vari parunharo neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezverwere zvepfungwa iri kuyambira vanhu kuti vasanwa doro rakawandisa sezvo vachikanganisa utano hwavo. Izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nekambani yeWise Voter inoti pakabatanidzwa uwandu hwevanhu neuwandu hwehwahwa hwavanonwa, munhu wemuZimbabwe mumwe chete ari kunwa marita 56 nechikamu kana kuti 62.8 liters edoro. Izvi zvinopfuura nyika dzose dzakaongororwa panguva iyi. Wise Voter ikambani yekuAmerica inoita ongororo munyika zhinji. Ngatinzwei hurukuro yataita nenyanzvi muutano hwepfungwa Dr. Gadziro Kwekwerere.
Vahwande nyaya yokunwa kwehwahwa munyika inyaya inoshunguruza zvikuru nokuti tinotoona kuti yakwira ende vanoita tsvagurudzo vari kutotaridza kuti Zimbabwe iri panyika dziri pamusoro pamusoro-soro pavanhu vanoita zvokunwa doro. Saka tinoona kuti muZimbabwe zvinogona kukonzerwa chekutanga nokushaya mabasa, kushaya kwekuswera, kushaya chokuita. Kozotiwo kuchinja mukona kushanduka kwetsika namagarire yavanhu. Vanhu vakungoona sokuti zvakangonaka kuti chero zuva ringoniwa doro. Kare wainuwa maweekends. Asi iko zvino vanhu vakungochinja maitire tsika namagarire. Kozotiwo vamwe vavane yatinoti dependence syndrome kuti havachagoni kurarama vasina hwahwa hwacho. Otherwise vanotodedera kana kunzwa kuti mumuviri mavo mune chashota.
Dr. Gwegwerere, chii chamunoona muongororo dzenyu pamusoro pekunwa doro zvakawanda?
Tinoona kuti matambudziko anokonzerwa nekunwa doro zvakanyanya akawanda. Chekutanga mudzimba munowanzoita mhirizhonga. Vanhu kurovana chaiko nokusanzwisisana nokuti umwe unenge akadhakwa umwe unenge asina. Kozotiwo mari inenge yashandiswa dzimwe nguva kutenga hwahwa mumba musina chokubata. Saka izvozvo zvinoshungurudzawo mhuri. Vana vanogona kutosheya mari yechikoro, vabereki vadini vanwa hwahwa. Ende hazvichina kuti mukadzi kana murume, vanhu vese vakungonwa. Saka inyaya dzinoshungurudza. Vamwe vanozongoita tsika dzokugara kumabhawa ikoko zvovhiringidza fiti muchato newanano. Vakutorana navamwe vakadzi, vakutorana navamwe varume.
Mataura pamusoro pezvinoita doro mudzimba. Doro rinokonzerei kunyika?
Munyika zvinhu zvinonetsa. Nokuti kana vanhu vachigara vakadhakwa, kufunga kwavo kunonetsa. Saka kuita zvinhu zvine pundutso kunonetsa mudzimba zvose nemunyika. Vamwe vanopinda munjodzi dzomumugwagwa, munjodzi pabasa, nokuda kwokuti pfungwa dzavo dzinenge dzisina kumira zvakanaka nenyaya yokudhakwa. Saka tinoona kuti chenjedzo yatinoti awareness iya inogona kubatsira kuti vanhu vazive kuti kuipa kwehwahwa ndekupi. Kozotiwo vanenge vava nedambudziko rokuda kungogara vakadhakwa vaya ratamboti dependency syndrome ya, vakawanavo rubatsiro yatinoti rehabilitation, vakabatsirika. Dzimwe nguva zvinotiitira zvakanaka.
Nyanzvi muutano hwepfungwa, Dr. Gadziro Gwegwerere vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ziviso chiziviso kuna vose vari kuenda kuKrisimasi kuZimbabwe. Regai kungowira pamabhazi apa, kungoti chero ndakwira bhazi, kungoti bhazi iri ndariona ndongokwira. Mabhazi akaita sana Blue Line musakwira. Nemamwe mabhazi okungohaiwa haiwa musakwira. Kwirai mabhazi amunoziva akaita sana Muzansi, vanagaraka, vanashumba nemamwe amagara muchiziva ari mumurodhi. Kwete zvibhazi zvokungohaiwa haiwa izvo munongochema mangwana. Siyanai nazvo zvokungokwira chero bhazi izvi. Zvokuhaika regai. Garai matumira mari dzenyu kumusha, musafamba nemari mumabhazi. Mugare matumira mari dzenyu kumusha, mongotevera imwi musina chamunacho. Nokuti hei, zvinhu zvakamira manyamamire nerongo munyika muno. Zamai pamunogona napo kusangokwira mabhazi chero.
Makadii. Yevechidiki handizvo hazvibati zvakafanana. Dei kuti zvaita zvinhu zvadzirawo muZimbabwe wakumana zvinhu zvidzire. Hei, toona chiriwo mabhengi avo vakutozama kuratidzana kuti zvinhu zvinomira zvakanaka. Apo vasangonyepera magezi chete kuti kwaidaita zvinhu zvituri muZimbabwe. Hei, zvinhu zvinhu zvidai. irungangu gadisa mtengu zinuzina kichetu msimbabu tusikori nuzunza kwa umakudiru tuzunisi digra zwakangu fanana zwakangu fanana
Waniru maniru pastor Joseph apo aindi ni mashoko mashoma nani zwangwa inini tarashwadi wichidiki Shagafana na kana ni independence, apaparukunzi unity day, tuba unity day, angu kana kubata na kwa chansu mbukuona. Kungu urai wa kungu zanyiri wa kungu itajusi, chata kutu kumpisa shuduka, nishungu tudai, wanawezi mpa kuita mbubata anda, taita chimwe. Hapa habana, hapa uondo ya chia kangu fana na, hapa uondo kutishitu mkwitimusha. Luona nge wana, ndo kutu amputiri mpecha mshesu, kuzi, Anyanya kwa rairwa, anagaru ya jaruti, chaaiwa. Rafana kwa nati independence, independence. Sati tumbo izi. We are still looking for independence. Unungu wakapeza kana chukuru, wakata jese patika. Jukutu dao, shakutu tutu. Kushande kana pesi kujia otumbo izi. Wakutita sabungi aminu.
Studio 7, magasimba yari matima na ose nyika. Isi tinofara zvedu. Hey, ndine chichemo mhani Studio 7. Chirongwa chenyu chamakati budisira chilive choku nemusemandi shuwa muzare kerigai kudaro. Shuwa kubva chirongwa chechitanga kusvika chichipera pachingotaurwa chirungu nechindevere chirungu nechindevere. Ko muZimbabwe hamusisinawo here mamwe marudzi asiri echirungu kana kuti nechindevere. Oh, isedu tinogona kunzwa chindevere tinogona kunzwa chirungu. Ko vana mbuya vedu vechishona vari kumamisha uko vachazunzwa chii, votodzima radios. Ivo vasikari vakachajisa pazuva vachiti pamwe ndichazoteererawo Studio 7. Chingai maitiro Studio 7, chingai maitiro. Chingosanganisai zvose semaitira magara muchicho. Pamusemandi makakanya paya.
Pa studio 7, masira sewa shamarari na mazoze zeka teerera. Jino kakuti ndipo mbunzo kuna muna angagwa kuti ane fungwa ya kuwaka ere kana kuti ane fungwa ya kungosiko kufiringiza kufasa wakabwa mkabi apana kana jino wani chatiru kumbona chari kubuliza. Kunze kwa kuo desombo na kungo ondo kwa ufumi wenyika na kutengeza na kumore ziche kwa zenyika achipawari kunze Zino pokito huni ili mtunga miri kana ajidaru. Azika ya nani siku nyange wanawa chiri kwa mumba. Awa zorelezi. Chake kudoku kuzi kwa cheti. Izi zaru kuti kunacha misa. Unafana huku ndisipekta kututi mkuru wenyika. Mkuru wenyika asino kusaru kwa muna anobiga. Ezo zaburo kusadaji. Wanziru hondi hono kwa kutule metezi ya mbucha misa. Kote hoa kutule metezi. Ene zini zako zese zine kwa siku. Amena kutindezo kuromba kana kutindezo uroi.
Magadi iko pa Studio 7 hapo, wana mkoma wande. Unofara ere. Aiwa, isi tunofara, aiwa tunotenda nena uza munu tipa zicho kwa adi. Tunda kutenda. Muzimbabwe muruguru wadza. Satubu itili kwa nezanu pie vuzunu inyadzisa cheko. Kuti unoshaya kunzwisisa kuti zviri kuitwa nevanhu vanofunga here kana kuti zviri kuitwa ne mhuka ZANU-PF yainyara ka yaifanayo kungosiya chigaro nekuti maitiro avari kuita anonyadzisa iwo ndanyara
Izo zange ziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei ne Studio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi paVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika
makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitepfenyura tiri kuWashington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nengo dzakawanda dzebato reRepublican Party muAmerica dziri kushora zvikuru danho rakatorwa nedare repamusoro mudunhu reColorado rekurambidza vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump kukwikwidza musarudzo dzemaprimary dzebato ravo. VaTrump vari kunzi vasakwikwidze vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera vanhu kuti vapindukire hurumende apo vairamba kutambira zvakabuda musarudzo dzemutungamiri wenyika muna 2020. Vanhu vanonzi vaitsigira vaTrump vakaratidzira zvine mhirizhonga mukati musi wa 6 ndira 2021 uye vamwe vacho vakabatwa nemhosva ndokukandwa mumajeri. Sarudzo dzemaprimary dzekuColorado idzi dziri kuitwa musi wa 5 kurume. Dunhu reColorado rinotsigira maDemocrats kunyanya vaTrump vari kutarisirwa kuenda kudare rapamusorosoro munyika yeUnited States Supreme Court kunopikisa mutongo uyu. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reReal Hands on Justice vaKenneth Masie.
Ya iwo mutemo uripo and uri atingati uri kuinterpretwa zvakasiyana-siyana nokuti pane yatingati provision yavanoti pachirungu yatingati section 3 of inonzi civil war the civil war era the 14th amendment yebudura yomutemo inotaura kuti hapana munhu achabata achava muofisi anenge akambotora yatingati mhiko yokuva officer weAmerica acha anenga ane yatingati anenga chifakwa supporta constitution ya America anenga akazo pandukira nyika kana akaita pachirungu yatingati rebellion of the government or give aid or comfort kuvarengi izvi ndo zviri kupomerwa vaTrump panyaya dzavo dzezuva January 6.
Asi hapaite here matambudziko kuti vatongi vakawanda vari kudare reSupreme Court vakasarudzwa naivo vaTrump?
Handingati dambudziko zvaro because ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho kuti majaji ari kuSupreme Court akapiiswa navaTrump and uyezve anova achiita senge anorerekera zvekare kubato remaRepublican but dare rokumusoro ragara riri dare rokumusoro rinongotarisa yatingati bumbiro remutemo remuAmerica but panyaya iyi tikunyanyonetsa zvekare tichiitazvo interpretation iri kubvawo kune mamwe macourts inyaya yokuti vaTrump vangave vachinzi ndi holder of office here under the American Constitution saka interpretation iyoyo ndiyo iri kuzinama majaji vaTrump vangasiri officer with the United States.
Asiwo hazvizoonekwe here sekunge izvi zviri kuitirwa kuti vaTrump vasakwanise kukwikwidza musarudzo dzegore rinouya?
Ya zvagara zvangodaro because toona kuti vaTrump vagara vane nyaya dzakawanda dzakati kuti dzavanadzo mumatare edzimosva but izvi zviri kutadzawo zvekare kuti pane vari kugunun'una nokuva kwevaTrump pamaballot nokuda kwezvavari kupomerwa kuti vakaita musi waJanuary 6.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere chekorera huramba huchiwedzera. Vakawanda votyira kutambira Kisimisi pabhodha reBite Bridge. Nhengo dzeparamende dzoshora nekuda kuguta dzoga veruzhinji vachinonga svosve nomuromo. Ndasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiya murumo kwo maChris Gande nenhau dzeEastern Valley.